mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri chikunguru 21 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vasvika pachiuru nemazana manomwe negumi nevatatu 1713. Vashandi vehurumende vane mvumo inobva kuPublic Service Commission vachishanda mabasa akakosha ndivo chete vachabvumidzwa kuenda kubasa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 hwasvika pachiuru nemazana manomwe negumi nevatatu 1713, zvichitevera kuwanikwa kwevanhu zana nevaviri pane vakavhenekwa nezuro vakawanikwa vaine chirwere ichi. Pavanhu ava, gumi nevasere vakabva kuSouth Africa, vaviri kuBotswana, mumwe chete kuChina uye makumi masere nemumwe vakachitapurirwa muZimbabwe asi vasina nhoroondo yokumbobuda munyika. Norwira kodzero dzevanhu vanoshora zvikuru hurumende zvichitevera kusungwa nemapurisa akange akapakata zvombo nezuro kwemutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume nemutori wenhau Hopewell Chingono. Mukuru weHuman Rights Watch kuChamembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vanoti zvinosiririsa kuti hurumende haina basa nekodzero dzevanhu zvekuti vanhu vese munyika kusanganisira vana mukoti nevana chiremba vave kutyawo kutaura zvinhu zvinovanetsa pamabasa avo. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati havana kudayira nhare yavo patange richida kunzwa divi ravo. VaMavhunga vanoti izvi zviri kusvibisa zita renyika.
Zvinoshatirisa zvikuru kuti hurumende yeZimbabwe inoita chinya chegurwe chekuzvidambura makumbo kana ragumbuka. Hapana chikonzero chekuti munyori Hopewell Chingono na vaJacob Ngarivhume vanotungamira Transform Zimbabwe vasungwe varare muchitokisi nemhaka yekuti vari kutaura kuti huori hupere munyika, uyezve vari kukurudzira kuti vanhu vataridzire kupera kwemwedzi uno musi wa31 July, nekuti tinoziva kuti ikodzero yemunhu wese wemuZimbabwe iri mubumbiro remutemo renyika kuti vataridzire pachena murunyararo.
Kusungwa uku kuri pamutemo here vaMavhinga, uye kana takatarisa neyatingati wider picture, kusungwa uku kunorevei kunyika dzekunze?
Kusungwa kwavaChingono navaNgarivhume hakusi pamutemo, hakuna maturo, uyezve munhu wese anenge achiona kusanganisira vepasi rose vanosvora zvakanyanya maitiro iwaya ekuti kumba kwavaChingono mapurisa anga akapakatira zvombo vapaza ndokupinda nechisimba vasina mapepa ari pamutemo ndokubva vatora vaChingono. Zvese izvi zvinongotaridza kuti hunhu hwenyika hausati hwasanduka, maitiro enyika haasati achinja. Kunyange zvazvo zvichinzi kune inonzi new dispensation, vanoona vanoziva kuti kungotaura chete hapana zviripo makumbo enyoka, nekuti hunhu hwacho hwatowedzera, hwatonyanya. Vanhu vazhinji iko zvino vakawanda vari kutya kushungurudzwa vanhu vari kutambudzika vana mukoti vana chiremba varairidzi vari kutya kutaura nhunha dzavo nekuti hurumende iyi haisi kuteerera kunyange zvazvo mukuru wenyika vamunangagwa vachiti hanzi aiwa ini ndiri munhu anoteerera havateereri nekuti vanhu vari kushungurudzirwa kutaura chokwadi
avo vange vari mukuru wehuman rights watch kuchamhembe kweafrica vadhewa mavhinga vari parunare kusouth africa nestudio 7 tabatavo nyanzvi inoongorora zvematongerwo enyika vajoi mabhenge avo vanoti hurumende haingaiti basa rekusunga vanhu vanotaurirana pawhatsapp ichirega kusunga mbavha dzakabira nyika idzo vanoti dziri kungobudiswa pachena zuva nezuva
kusungwa kwavachingono nekusungwa kwavangaruvhume zvinhu zvisingabatsiri nyika izvi nekuti mhaka dzavanopomerwa dzekunzi vari kushandisa dandemutande kana kuti social media vachinzi vari kukurudzira vanhu kuti vataridzire musi wa31 aiwa vanhu kutaridzira pachirungu inechinzi iraiti yavo ivo kunyora nekutaura zvavanenge vachitaura pachirungu zvakare inenge ichinzi iraiti yavo kana richitaura kwedu kuchikaranga ikodzero dzavo zvino kuti iyo yakapiwa rekuti second republic iite muitiro wakadai zvinodzosera shure muono unoitwa nedzimwe nyika maringe nekunzi nyaya dzekodzero dzevanhu dziri kufamba sei nekuti hamungati kune rumwe ruoko muri kutaura nyaya yekuti yave second republic vanhu vasununguka zvasiyana nenyaya nenguva yamugabe kune rumwe ruoko muchiita zvakare zvakare zvatagara tichingoziva izvozvo izvo
munoti kumutungamiri wenyika munoti chiiko hurumende nenyaya iyi
dai vari vamwe vachengetedzi vemutemo vaziva zvekusungira vanhu hamungasungiri vanhu nyaya yesocial media muchitadza kutevera makororo atiri kungonzwa kuti vakatora mari vasingadzoseri vaipiwa zvinhu nehurumende kana nebhanga guru renyika vasingadzoseri zvino mukada kuita sokuti idzi ndonyaya huru dzamunoteverera muchisungira vanhu muchikonewa kuti munge muchisonana nenyaya huru chaidzo tinoshayiwa tose tose kuti donzvo renyu nderei sevatongi kana sehurumende apa ndiri kutaura nevanotonga apa ndiri kutaura nemapurisa apa ndiri kutaura nevachengetedzi vemutemo dai maziva kwekusevenzesera maresources enyika muchiteverana nembavha huru kwazvo kwete kuti mungateerera munhu kuti wanzi wakurudzira nekuti wedha akurudzira kana kuti haana musi wa31 wacho vanhu vanozongoita sokuda kwavo
avo vange vari nyanzvi inoongorora zvematongerwo enyika vajoi mabhenge vari parunhare kuHarare nestudio 7 kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa necoronavhairasi munyika vasina nhoroondo dzekushanya kana kubva kunze kwenyika kwakonzera kuti hurumende itarisise zvekare urongwa hwekurambidza kufamba-famba kwevanhu chikwata chiri kutungamira kurwiswa kwecovid-19 munyika checovid-19 task force chiri kukurudzira kuti vashandi vehurumende vane mvumo inobva kupublic service commission vachishanda mabasa akakosha vange vari ivo chete vanoenda kubasa vamwe vese vachiramba vari mudzimba vachitaura kuvatori venhau gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakati musvondo rapera chete nyika yakarasikirwa nevanhu vanomwe nekuda kwechirwere checovid-19 imwe nyanzvi mune zveutano Dr. Gilson Mandigo vanokurudzira hurumende kuti itarisise zvakare mutemo welockdown uyewo kuti veruzhinji vange vachitevedzera nemazvo mitemo yeutsanana yakataurwa neWorld Health Organization ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri pamusoro penyaya iyi
vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 vari kuwedzera zuva nezuva muno muzimbabwe kunyanyanyanya muHarare nemubhulawayo tinoona vakawanda vachona vanobva kunzvimbo idzi chimwe chatinoona ndechekuti vanhu vari kubatwa nechirwere ichi zvakasiyana nakare paya pataiti vaya vanobva kune dzimwe nyika ndivo vakuya nechirwere muno muzimbabwe iye zvino tinoona kuti vari kubatwa nechirwere ndeve muno munyika tiri kutapurirana tiri muno munyika zvinova zvinotishungurudza zvakanyanya
takanzwawo nezuro gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vachizivisa kuti hurumende yavekusimbaradza mutemo welockdown imi muri kutambirawo sei danho iri
Zvakanaka kuti hurumende ivandudze matano ekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Tinoona kuti dzimwe nzvimbo dzine makeisizi akawanda kudarika dzimwe. Nokudaro inini ndinokurudzira vanhu kuti pavanenge vabuda dzimba dzavo vachienda kunoita mabasa avo akasiyana-siyana, vapfeke mamask nguva dzose. Ndinofunga kuti iyi dzidziso ikapiwa nebazi rezveutano vakaramba vachitaura nezvazvo, zvinogona kubatsira. Kune veruzhinji, tinokurudzira kuti vanhu vateedzere matanho anokurudzirwa nehurumende uye nebazi rezveutano, zvinosanganisira social distancing, kugeza maoko, kupfekwa kwemamask paruzhinji, kushandisa masanitizer, zvichienda zvakadaro. Kuhurumende ndinokurudzira kuti dai zvaibvira, tazama nepatinogona napo kuti vanhu atestwe nekukurumidza kuitira kuti vasaparadzire chirwere, uyewo kuti vanhu vari kutestwa chirwere cheCOVID-19 vawedzere. Tinoziva kuti vatiwedzerei, asi hatisati asvika chaipo chaipo patinoda. Nekudaro ndinoti hurumende dei yanyatsoongorora nyaya iyi zvakasimba kuitira kuti tisawane vanhu vakawanda vanofa nekuda kwechirwere ichi.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano uye vari chiremba Dr. Gilson Mandigo vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Nyange hazvo zvondo rapera, gurukota rezvemari muzvinafundo Muturi Ncube vakati hurumende haina kushandisa mari yakawanda sezvayatarisirwa. Mukuru werimwe sangano rinomirira vanotengesa mumugwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation, vaSamuel Wadzai, vanoti havasi kufara kuti kusvika pari zvino havasati vapiwa mari yavakavimbiswa nehurumende yekubatsirikana munguva ino iyo nhengo dzayo dzakawanda dzapedza nguva dzisiri kushanda nekuda kwekuridziro yehurumende yekuti dzigare mudzipa kuitira kudzivirira chirwere cheCOVID-19. Blessing Zulu weStudio 7 aita hurukuro navawadzai.
Ndofunga munotondera kuti pakatanga urongwa hwelockdown, hurumende yakaparura chirongwa chaitirwa kubatsira vanhu vari muinformal sector kuti vararame, vachiti vari kutargeta vanhu 2 million. But pakuziva kwatiri kuita izvezvi, vangova 200,000 oro vashoma vawana rubatsiro urwu, zvichireva kuti ruzhinji rwevanhu vari muinformal sector havana kuwana rubatsiro sekuvimbiswa kwanga kwaitwa nehurumende.
Saka zvinhu zvakamira sei kune vanozviitira mabasa avo emaoko?
Chokwadi chiripo ndechekuti vanhu vakaomerwa nezvinhu and kuti tirambe tichiti kune lockdown pasina rubatsiro rwuri kupiwa vanhu, zvinenge zvichiomera vanhu mudzimba umo, vanhu vari kufa nenzara, hapana chokubata. So rubatsiro haruna kuuya sematarisiro atanga tichiita. Mamembers edu vari kuramba vachingobvunza kuti zvavapapi, urongwa hwavapapi, but hatina chinobatika chatiri kuwana kubva kuhurumende.
Ko, zvinhu zvamirawo sei panyaya yekuvhurwa kwemisika yacho?
Takanangana nekuvhurwa kwemamakets. Chatiri kuziva ndechekuti pana mamwe mamakets avhurwa muHarare, but ndofunga munotondera kuti vhiki rapfuura isusu takabudisa shoko redu sevhiset tichiti mari dziri kudiwa kuti vanhu vange vachienda kundoshanda mamakets aya dzakawandisa. So then mari dzadziswa so that vanhu vese vanokwanisa kuenda kundotora matebo vachitanga kushanda. Tinozviziva kuti lockdown yakaafekta vanhu, vanhu vakatora nguva vasingashande. Saka kuuya shuwa muchikumbira $5 kumunhu anga asingashandi for 3 months, 2 months, hazvibudi, hakuna kwainowanikwa mari iyoyo. So yes, kune markets mamwe akavhurwa, but vanhu havasi kuenda nenhau yemari dziri kutaurwa dzakawandisa idzi.
Sezvo muchimiririra vanhu ava, muri kurongwawo kuita sei?
Isu seboka tine urongwa hwokuimita nemamwe makanzura kuti tivaonese kuti mari dzinoda kuti dzinge dzichideredzwa kuti vanhu vakwanise kuwana mukana wokuenda kundoshanda. mumamaketsi akavhurwa acho.
Mukuru werimwe sangano rinomirira vanotengesa mumigwagwa Revenders Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anasi. Daily News hurumende inoyambira vanhu vanoda kuratidzira pakupera kwemwedzi uno kuti ichavatora sevanhu vanofurikidza mwero kana kuti materrorists kana vakapinda mumigwagwa vachiratidzira. Zimlife.com ine nyaya yokusungwa kwemutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume pamwe chete nemutori wenhau Hopewell Chingono. MuHerald hurumende inoti vashandi vehurumende vanoita mabasa akakosha ndivo vega vanobvumidzwa kuenda kubasa, ichiti zvekare Chino University of Technology imbovharwa mushure moumwe murayiridzi abatwa nechirwere checovid-19. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndichiti kuna vamugwadira, productivity haiitwi nemuromo. Productivity inoitwa nekutoita. Handiti takangurita zvinzwa kare, vanakomandi dzaingotaurwa sezvizvi, but dzisina chadziri kubuditsa. Chatiri kuda ndechekuti vanhu vezanupf ita izvo zvinobatika. Izvezvi kuno kugoko kuno kuti takatengese takarima cotton, handiti, but tiri kupawa nyemba isusu takarima cotton iyo tichirwadziwa.
Magadi iko vana mukoma tanonoka wande vana mukoma Blessing Zulu na mukoma Jonga. Hai ndinoti ninyaya dzokusungwa kwekuita vanhu muZimbabwe idzo handina kunaka mani. Kuvana ED nezanupf vanomborwei chaichaicho chavakuru. Chamisa handiti munhu mutema here naivedu. Ndavaregedza angotonga nyika wani. Ewa angachidzikwa imurungu zvebheta taitonzwisisa. Manje munhu mutema ngavaregedza atonge nyika. Vari kuramba vachiondonga nyika, vachiondonga nyika vasikaiti zvinhu zvakanaka munyika. Kuti kuraya nyika. Haa ED nevanhu vake ngavambonyara mani. Haa.
Aiwa Gibbs Shamari, aiwa vanhu vezano vava usavape nguva yakareba Shamari. Why? Because muno mukaomo ndobasa ravo kubva kuseni kusvika zvaravira vanhu vachingotiza zvakafana neizvozvo. Ama totiwo tabva kubasa varume toteerawo Radio Zimbabwe, toteera futi Radio Zimbabwe futi manheru futi paStudio 7 towa Radio Zimbabwe. Aiwa vanyimeiwo mukana vapei time yekupinda zvavanenge vabvunziwa. Ivo basa vanhu ndirekupinda kwete zvuti ama tingabve mona program ichitanga tichingova zvezano chete muchingopa mukana kuna mugwadi chete ende no amen.
Hii tinokutenda hii maswera sei veStudio 7 maswera sei maswera sei. Tine dambudziko vana vemuZimbabwe kuti tiri kurega vanhu vachisungwa tichimirira vazodemonstrata musuva 31 asi vanhu vavakavharirwa vanosungirweiko? Vanhu ana kupuwe chimono vanosungirweiko? Nangarigume ana masarao vanhu ngativonei vototimirire 31 vese vapera kusungwa i veta nditongorwa kana masoja acho nemapurisa acho. Zvinonetsa izvi zvinoita vana varoda honda vasi kugarana navanhu zvakanaka vanhu.
Kozai kozai vanhu vetudisivima vasimba heri nhangu ndinofara chose ndiri pano pakapa hangu inhangu ndira kungotaura hangu pamusoro penyaya dzemari dziri kungotaurwa idzi kuti vana munangagwa vakapuwa dzimari dzekurimisa. Kana naivo mabhanga acho anopa vanhu mari ivo vasina kana madiridziro eminda vachitemba mvura yekudenga haisi mvura inorimisiro mari vafanga kukura paagirikao chavaro vanhu vemuZimbabwe varamba vachingoti vana munangagwa vana munangagwa tanoita navo vanhu ava vachashandi muZimbabwe. Please ngavatiitire zvinhu zvinoratidza kuti vanhu vakaenda kuchikoro. Unonopa munhu uzakwatira remari achiita noinoita kumanda agirikao cha woenda kuvanhu unoti tiri kukupa imbeu nemvura yekudenga woti kurima.
Makadiko pa Studio 7 apo ndoda kukwasa vatereri vose ve Studio 7. Haina hangu ndoda kutaura pamusoro pemurume anonzi vamugwadi uyo. Adanzvira urombo vanhu veZimbabwe nekutambura kwavanoita nezvavanotaura. Matauriro akanoita sekunonzi munhu asingagari muZimbabwe asingaoni kutambura kuri kuitika kwevanhu vemuZimbabwe. Asi ndozvaingoitawo vana vamutodi nhasi kwavari hatichakuzivi kuti vari pai. Dari munhu da achitaurawo zvimwe zvinhu achitarirawo kuti munhu akaberekwa nemunhu ane mhuriwo achinzwirawo vamwe vadiki vari sure kwake vanina vake kuti ndo vari kunyanya kusafa akateedzera zvemadhara aya akura ayo mamwe achona ayo ari kungoti dai ivo vaguta ivo chete vamwe kwere dzese dzichifa nenzara ndinotenda hangu ndini Joseph ndiri pano paFrancis Town paBotswana
Masera sei Studio 7 Kuko zvino zvakuzotirwadza manje. Asi ndinoda kuti muchitsirewo nyaya yangu kumusoro. Kuti nyika imbonzwawo zvotipindura kuti chii. Hakuna vanokwanisa kutimirirawo here my organization yese ana oyi vanani vese vadipi vakati zvakadai zvichiitika. Dai vatibatsirawo izvozvo zvakadai kaizvaoma manje zvasvika pakutiremera. Nangagwa kukwadzisa zvavakuita vakupitira kupolitics zvisirizvo. Zvinova zvavai kutibata. Vasiya zvese zvokugadzisa COVID kana kukadziburapisa vanhu vari kurwara iko zvinotsve vaakuti cheki-cheki nachamisa cheki-cheki nezvinhu zvisina nebasa vanhu vachifa nenzara zvinhu zvichioma mvura kusina dai vapindirawo kare
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
kwazwai muri eZimbabwe tinokokai kuti mpinde muchirongwa chedu cheve chidiki che The Connection na 8 PM nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi tichitarisa nyaya yekutekeshera kwechirwere checoronavhairas munyika tichange tichibata zvekare nyaya yezveuori hunonzi huri kuitika munyika uori uhu huri kukanganisa here upenyu hwevechidiki munyika muri eZimbabwe musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na 8 PM manheru ano muineni Mike Hove
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nyanzvi dzinogadzira mishonga dziri kurwa nekubudisa mushonga wekurapa chirwere cheCOVID-19 icho chiri kuuraya vanhu vazhinji munyika zhinji pasi pose. Masvondo maviri apfuura imwe kambani Moderna yekuCambridge mudunhu reMassachusetts yakazivisa kuti mushonga wayo wenhomba kana kuti vaccine yeCOVID-19 uri kuratidza kubudirira pavanhu vaushandisa pakuedzwa kwawo. Nezuro, Oxford University yekuUnited Kingdom yakazivisawo kuti vari kufadzwa nezvavari kuona pamushonga wecoronavirus wavari kuedza kugadzira. Dr. Simsoranga vanoshanda vari mudunhu reNorth Carolina vanotarisa mishonga miviri iyi vachitiudza pamusoro payo.
Chandingataura ndechekuti mushonga uri kutaurwa wekuOxford neAstraZeneca e-vaccine. Vaccine inotipa hope yakawanda kupreventa chirwere cheCOVID-19. Saka study yavari kutaura nezvayo inonzi phase 1, phase 2 clinical trials and the focus yemastudies at this stage ndeyekuona kuti is it effective, is it safe a basic level kuti inokwanisa here kushanda kudzivirira COVID-19 uyezve pane tarisiro here kuti inenge isingakonzere zvimwe mamwe ma problems Study yakaitwa iri kuratidza kuti on both fronts nyaya yesafety nenyaya yeefficacy iri promising.
Svondirapfuura iri takanzwa kuti Moderna yokuMassachusetts yakataurawo zvimwe chete izvozvo. Yakasiyana zvakadini mishonga iyi uyezve zvose izvi zvinoreva chii kumunhuwo zvake?
Zvandingataura in general vahwande ndezvekuti ma vaccine trials ari kuitwa throughout the world kunana Massachusetts, Oxford, kuChina all over the world. Scientists are ku shandisa the same base yema atinoti genetics ye virus yavaka kurumidza kuwana muna January. Saka yakabva yaita kuti vashandise that as a basis yeku develop a vaccine. Normally that would take years, but because of progress near the genetics and so forth, my scientists were able to get the genetic sequence these vaccine candidates. Labs kwakasiyana, whether to Boston, whether to Oxford, London, vari kushandisa the same sequence. Saka it's a matter of who is going to get there first. As the idea is the same. Is it effective and is it safe? And open and are most of the studies so far.
Munoona sekuti mishonga iyi ingakwanisa kuzosvikawo kuvanhu zvakaita sarini?
Tarisiro iripo ndeyekuti tichibva paphase 1, phase 2 yematrials achienda paphase 3, phase 4. Zvasvika paphase 4 zvikashowa kuti pane benefit yemavaccine aya. Ndopaya patinozodistributa tozomanufacture the vaccine mishonga iyi yatiri kutaura kuti ichipuwa kuvanhu. Nokuti taona kuti iri safe, taona kuti iri effective, taona kuti inoshanda compared to my alternative. Saka zviri tarisiro iripo ndeyekuti pasi rese, as soon as tava nevaccine ichaparadzirwa pasi rese, of course vana America, vana United Kingdom pamwe ndo vanotanga kubata vaccine. But the idea ndeyekuti vaccine inofanira kuti ishandiswe kumunhu wese. That way tobva taita inonzi herd immunity. Zvinozoratidza kuti chero munhu ari kubva kuZimbabwe kana ari kubva kuAmerica kana kuUK, ukasangana nemunhu ane chirwere ungasabatira chirwere, but kana munhu wese ava nevaccine, it means we are all safe. Saka it won't be a good idea kuti one part of the world yowana vaccine, imwe part of the world yoshaya. It won't be as effective.
Avo vange vari Dr. Simbiso Ranga vari parunare ku North Carolina ne Studio 7. Kambo kanobva kumuchakabwo James Shimombe sezvo nguva yedu yapera. Tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vasvika pachiuru nemazana manomwe negumi nevatatu 1713. Vashandi vehurumende vane mvumo inobva kupublic service commission vachishanda mabasa akakosha ndipo chete vanobvumidzwa kuenda kubasa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.